kuita kwavamudhenda kuya kunobva mukuona zvakaitika muparamende yapfuura kufunga kwangu. Muparamende yapfuura iyi pane mabhiri akawanda chaizvo kusanganisira mitemo yaifanira kuita realigned to the new constitution isina kuzodii ichikwanisa kuuya kudare reparamende nekuda kwekugayirwa anenge aita nemaministra ainge achifanira kunge achipusha kuti mabhiri wawanga achiuya muparamende. Kutaura kwavamudhenda kunogona kunge kuchibva mukuziva zvakaitika kubva muparamende yapfuura.
Chinodiwa napresident panyaya iyi chii?
Kana ndakatarisa State of the Nation address yakaitwa napresident ndichisanganisira speech yavakapa kuUnited Nations kupavanga vari kuAmerica nezvavanogara vachitaura, munhu anofamba neiyo mantra yekuti Zimbabwe is open for business. Kana ndakatarisa legislative agenda yavakapa isavakapa State of the Nation address, ndinoona kuti mabhiri avakaisa pamberi mabhiri ane chokuita nenyaya iyoyo yekuti he says he wants to open Zimbabwe for business. Ikatarisa pane companies and other entities bill, ikatarisa pane Zimbabwe Investment and Development Agency bill, pane mines and minerals, pane gold trade nemamwe, but mukatarisa emphasis neavakatanga nawo anenge akatarisana nenyaya idzodzo dzekuti vanoti vanoda kuopena Zimbabwe for business.
Pane nguva yakakwana here kuti makurukota auyise mabhiri ese aya 20 kudare reparamende?
Ya, ipapo ndobva neimwe nyaya nyaya iyi vakaitaura painduction yemaministers nemadeputy. Saka kana ndakatarisa, of course inogona kuzoextenda kusvika kune dzimwe nhengo because asi mabhiri aya mabhiri anounza neexecutive through maministers. Saka 8 days takatarisa process yekudrafta bill inoinvolva department rekwaag zvichidzoka kuzombodzokera 30 days dinogona kunge dzakaita nguva diki. Asi ndingotora kuti vamudhenda pavaitaura nyaya iyi vaingotaura agency yekuti mabhiri aanga achiunzwa kuparamende.
Munoona sekuti iyi inzira yakanaka here yokutuma makurukota kuti vaite basa ravo?
Izvozvi ndichitaura ndakamirira parliamentary monitoring trust, mukushanda kwatachiita kuseku tinoona kuti maministri executive as represented nemaministers vakazorora, havana agency munyaya dzekuparamende. Kana makazvitarisa muchaona kuti takamboita scorecard tichitarisa attendance chaiyo yeregister yokuona kuti ndiani anouya kuparamende ndiani asingauyi kuparamende, tikaona kuti maminista ane chitsama haauyi kuparamende. Saka tisatambosvika pakutaura pakupiwa ultimatum ye30 days, executives as represented by ministers they don't seem to take the legislative business very seriously. So iyi nhau yokuti yakataura navamudhenda iyi iri line nerole yeparliament which is to provide an oversight over the activities of the executive. So kana vachiti ministry ichatobva kuunza mabhiri anoenderana nayo, tichapedzera takusamonai kuparliament kuti mutiudze kuti chii chakutadzisai kuunza mabhiri akanzi ari kuuya ari pachilegislative agenda yapresident. So nedzimwe nzira ingava nzira yokupusha executive maministers kuti vatore business rekuparliament a bit more seriously. From our observation, maminister they don't seem to be taking parliamentary business seriously most of the time. Tine chironga che question and answer yekuti ma ventures edu anobvunza maministers nibvunze noenderana nebasa rekumaministri yavo. Tinowanika zvagiri kuti ipapo maministers edu haauyi pamwe anotumira vanhu madeputy pamwe pavanouya havanyatsopindiri mibvunzo iya sevanhu vari sirias nemibvunzo inenge ichibvunzwa payo.